Manera kana kamuri yeZimbabwe ino iStudio 7
tichitefenyura tiri muWashington DC. Lingali chona njani Zimbabwe omuhle. Le yiStudio 7 ekwethulela indaba ezimqotho ngeZimbabwe.
Sisakaza sise Washington DC.
Manero akanaka vatereri, tinosangana zvakare manero anhasi uri musi wesvondo zvita 24/2023. Makateerera kuStudio 7 nepenyuro yenyaya dziri kuitika muZimbabwe dzamunopiwa neStudio 7 iri muWashington DC. Tinotenda kuti makwanisa kuva nesu muchirongwa chedu chanhasi. Ini ndini Blessing Zulu ndiri muWashington DC ndichiti ezvine zviri muchirongwa chedu chanhasi. Vamwe vemichovha wowedzera mari dzemabhazi zvakapetwa kaviri. Vanhu vakawanda votyira kuti vachatambira Kisimusi paByte Bridge. Vakawanda munyika vochema muimbi Bob Nyabinde uyo akashaya nezuro. Ii ndiyo mimwe msoro yenhau dzedu dzanhasi dzichiuya kwamuri dzichibva kuno kuStudio 7 iri muWashington DC. Vamwe vanhu vemuchovha vanonzi vawedzera mari dzemabhazi sezvo vanhu vakawanda vari kufamba munguva ino vachienda kuzororo reKisimusi ririko mangwana neregoredzva. Mukuzeya nezvenyaya iyi, tabata mutauriri wePassengers Association of Zimbabwe vatafadzwa Goliath kuti tinzwe zvanga zvichiitika muHarare.
Kuchobani zvikuru kuti mabhazi akwidza mutengo kuenda kwamutare nezuro kwaichedzera $30. Amwe anga achichedzera $20, amwe mabhazi anga asina kukwidza.
Ko kuendawo kumamisha zvinhu zvakamira sei?
Mitengo yanga yachinja yakwidzwa zvakare. Kuenda kunana Goko kunotimbochadzwa $15, yanga $20, inotimbochadzwa $20 kana kunotimbochadzwa $10, yanga $15. Mwakangu chete chedera $25, chendera nane kuti munhu ari kuenda kupi. Kumwe kwakwidzwa zvakapetwa kaviri, kuenda pedyo, kwanga kuchikwirwa kana $7, kwanga kuchionekwa kuchiita $20. Nekuti vanhu vanga vari kufamba zvikuru, nhasi nenezuro yanga riri besanwa, vanhu vachikwira mabhazi rungwanani, vamwe vanga vachitotsvaga zvifambiso. Tazoonawo kuti zvakare mota dzemakombi dzemuguta reHarare dziri mumaassociation dzichiendawo futi kumamisha, asi mutengo wanga wakwidzwa zvakare zvakanyanyisisa, zvakapetwa kaviri.
Asi vanhu vari kungoendawo kumisha nemitengo iyoyo yakawedzerwa?
Nokuti vanhu vari kuenda kumisha nokuti vanenge vaimbisa kuti vari kuuya ikoko kuti varege kuenda, ivo vakatakura magrosari etinopa hama neshamwari yanga zvisiri kuita. Saka vanhu vanga vachingorovera mwoyo padombo kuti vanga vachienda kunozadzisa chiimbo chavakaita kuvadikanwa wavo kumamisha uku. Vamwe vanga vachiendesawo mbeu, vamwe vanga vatoni makore vasati vaendawo kumusha, vanga vachitoti hapana zvekuita, vanofanira kutosvika vachienda, vanofanira kutoenda kumamisha ikoko. Tiri kufara zvikuru nezvatatanga tichionawo kuti Zimbabwe Republic Police yanga ichivhayamisa vanhu. Kutangira pambare zviti bhazi rine standing, vanhu ngavadzike. Ndezvinhu zvatanga tiri kufarira. Imwe nyaya yatanga tiri kufara nayo inyaya yemazvimbudzi, izvo zvanga zviri kubhadhariswa. Vanhu vachiita zvikuru kuti zvimbudzi zvanga zvisiri kubhadhariswa nhasi pamutyo yembare kuna fodzi. Zvimbudzi zvinofanira kuti vanhu vanga vachinda mahara zvanga zviri kubhadhariswa. Zvimwe ndozvazvavharwa chinzi hapana mvura.
Muri kukurudzirawo vanhu kuti vaite sei?
Asi tingoramba tingokurudzira veruzhinji kuti tapota, vasakwire mota dzemuchigashiga, mota dzemapuraivheti dzevanhu vasingazive. Vanhu vari kubhinywa, vanhu vari kubirwa, mari nemvio inokosha vamotorwiswa nekuti vanhu vanonge vachingokwira chero motikari nezuro takava nemukadzi wekushamba akapirwa mari yese nemvio anga ainayo mushure mokunga akwirawo motikari yemapuraivhete angonzi muri kuenda ndokwatiitoenda ikoko apa vanga vari matoti vakazonobira zvinhu vati fambei fambei vaenda kuchikona chaasinganyatsonzwisise.
Mutauriri wesangano repassengers association of Zimbabwe vatafadzwa Goliath vachitaura vari parunare muHarare. Vanhu vakawanda vanonzi vachiri paBidebridge Border Post pamuganhu weZimbabwe neSouth Africa, uye vakawanda vavo vari kutyira kuti vanogona kutadza kupinda muZimbabwe kuti vakwanise kutamba Kisimusi nemhuri dzavo. Bepanau Resident Mail rinoti bazi rezvekubuda nekupinda kwevanhu munyika rinoti vanhu vanodarika zviuru mazana maviri nemakumi matatu kana kuti 230,000 vakadarika pamuganhu uyu mazuva adarika. Mukuziya nezvemamiriro akaita zvinhu pabhodha iri, tabata mutungamiri wesangano reInternational Cross Border Traders Association vaDennis Juru avo vari pabhodha apa.
Ndiri pano paBidebridge Border Post. Zvino hazvina kumira mushe kubvira kumugwagwa waN1 pamatogates chaipo chaipo. Motokari dziri kutora nguva yakareba nekuti dzakawandisa zvisingaite. Vanhu vanenge vakazongoronga kuenda kumusha panguva imwe chete. Tinoona kuti mugwagwa wakazara zvekuti hapana paunozombofamba kusvika pa 120 km per hour.
Mune mazuva mangani muri pabhodha vajuru?
Tane 2 days. Dambudziko riripo nderekuti izvoni pane confusion pakati pevagara vachishandira pabhodha vanove mapurisa, home affairs nemamwe madepartments akafanana ne Department of Health, inove inozonzi Port Health. Pari kuita matambudziko ekuti pane vanenge vane simba. Pane vane simba rezvekufa kunge zvichiitika vanonzi veborder management, asi vasina ruzivo rwezvinenge zvichifanira kunge zvichiitika. Saka vanenge vachiuya nemainstructions avo anove anokonzeresa kuti zvinhu zvisafambe zvakanaka, uye vagara varipo vacho vanongoti ngatiitei izvi zviri kuitwa izvi zvatiri kunzi tiite, asi zvisiri kufamba.
Ko kudivi reZimbabwe zvakamira sei?
Zimbabwe iri kuita zviri smart zvekuti kuva blema kunonetsa, sekuti Zimbabwe ndiyo iri kudedza kuti ngakumboya matrucks. Panogona kuita 4 hours pachingonzi matrucks chete ngaapinde, kwete vanhu. Saka vari kutanga kupamukana kune vematruck.
Chingava chikonzero chei chavari kuitira izvi?
Nekuda kwokufungidzira kuti matruck akavharidzira pekufamba napo zvinokonzera kuti pasafambike zvakanaka. Naizvozvo tiri kuona kuti vari kufamba nedzimotokari nemabhazi vari kuzopiwa mukana kwekupedzisira chaiko chaiko. Zviri kukonzera izvo kuti vagare nguva yakareba. Matemperatures ari kusvika ku42 degrees paBidebridge Border Post. So inguva yakaoma, hakuna kwaunokwanisa kutenga kana chinhu.
Ko kana waenda kudivi reZimbabwe zviri kutora nguva yakareba zvakadii?
Unenge waenda kuZimbabwe, haiwa hapasi panhu pekuti unogara kana 1 hour, kunyanya kana uine motokari diki usiri kuenda kurutivi rwemota dzinenge dzakatakura zvakawanda. Uri kugara nguva pfupi pfupisa. Uye veZimbabwe vari kukondrola zvinhu zvavo nenyaya yekuti vanenge vangodeedza motokari shoma. Saka motokari shoma dzavanenge vadeedza idzodzo vanokurumidza kudzibatsira. Ndo chimiro chiri pano paBidebridge Border Post muzuva ranhasi, musi wa24 December.
Mutungamiri wesangano reInternational Cross Border Traders Association vaDennis Juru vachitaura vari parunare paBidebridge.
Munguva yekushanduka kwezvinhu apo nyika inenge isingaratidze chiedza, zvatinonzwa zvisingaenderane nezvatinoona, tinotsvaga chokwadi. Patinoudzwa chidimbu chete chenyaya, tinoshaya chivimbo. Munguva dzekuoma kwezvinhu, muzviroto zvedu remangwana ratinoshumira. Zvose zvinoda nepfenyuro yakasununguka. Pano pa Voice of America tinokupai chero nhau dzekuti vamwe vanoti hadzifanirwe kubuditswa sezvo dziine njodzi. Tinobatanidza pasi rose nekutaura chokwadi. Pa Voice of America tinokupai zvizere pane zvinenge zvichiitika.
Israel inoti yarwisa nzvimbo mazana maviri muGaza nechikumaudza nyemba kwedunhu iri, uye inoti yapedza zvayanga ichida kuita munzvimbo iyi, ichiti yave kuendesa mauto ayo kuchamhembe kwedunhu iri. Asi mutauriri wemauto eIsrael anoti mauto anodarika 153 vafa kubva zvatanga hondo nechikwata cheHamas, icho chinonzi neAmerica chinopfurikidza mwero muswa 7 Gumiguru. Vanhu vakawanda munyika dzepasi rino vari kuratidzirawo vachikurudzira kuti zvikwata zviviri izvi zvimbokanda zvombo pasi kuti United Nations ikwanise kupinda ichibatsira vanhu nechikafu nemishonga. Iko zvino tombotarisa zvaitika kune dzimwe nyika. Mudzimai wemutungamiri wenyika yeAmerica, amai Jill Biden, nezuro vakaita mabiko nemhuri pamwe nevamwe vanobatsira kana paita njodzi pakamba yemauto yeFort Campbell kuKentucky. Nzvimbo iyi yakawirwa nedambudziko redutu mupengo remhepo nemafashamu emvura. Izvo zvakasiya mhuri dzakawanda kusanganisira dzivari muchiuto dzisina pekugara. Amai Biden vakabva vasimuka vakananga kuCamp David pedyo neMaryland, inova nzvimbo inoitirwa zororo nevatungamiri venyika yemuAmerica nemhuri dzavo. Nemusi wechishanu, amai Biden nemurume wavo vaJoe Biden vakashanyirawo chipatara chevana vadiki. Mukupeta zvaitika kune dzimwe nyika, imwe kambani yekukwenenzvera chicherwa chenickel yenyika yeChina yaputika kuIndonesia mangwanani anhasi ikauraya vashandi vapfumbamwe vekuIndonesia nevana vekuChina. Vanhu 46 vanonzi vakuvara. Kambani yaputika iyi inonzi PT Indonesia Morowali Industrial Park, uye iri pachitsuwa cheSulawesi. Iko zvino tochienda kuna Taboka Ncube achitipa chirongwa chinotarisa zviri kuitwa nevechidiki kana kuti Youth Forum.
Ndino kuchingamidzai kuchirongwa chevechidiki chesondo rega rega chamunopuwa neni Taboka Ncube ndiri muWashington DC. Nasi taita rombo rakanaka tine hurukuro naamai Mendi Lerato Lusaba, avo vakatanga sangano reDomestic Workers Association of Zimbabwe, rinova sangano rinobatsira vanoshanda mudzimba. Ngatinzwei vachitsanangura.
Domestic Workers Association of Zimbabwe yakazvarwa mushure mukunge taona kuti vanhu vanoshanda muzimba havana kubatana kana kuti havana masangano anovabatanisa pamwe chete zverifomal. Naizvozvo takafoma Domestic Workers Association of Zimbabwe iri network inobatanidza vanhu vese vanoshanda muzimba, vangava vachishandira mukati memba kana kuti panze pemba, avo vari maZimbabweans. Unogona kunge uchishandira muZimbabwe kana uchishandira kunze kweZimbabwe.
Sangano iri ramakatanga reDomestic Workers Association basa raronderei.
Domestic Workers Association of Zimbabwe, iyo muchidimbi inonzi DWAS kana kuti DWAS, ine zvainoita zvakasiyana siyana. Pazvimwe zvezvinhu zvatinoita, tinoita training kana kudzidzisa mavocational skills kuvanhu vanoshanda mumba. Tine curriculum yatakaita kubudikidza ne Ministry of Higher and Tertiary Education tichishanda pamwe chete ne Ministry of Youth. Curriculum yavepo muno muZimbabwe zvichireva izvo kuti munhu akada kudzidza nezve domestic work anogona kuenda ku any vocational training center onoti arida kudzidziswa. Makosis edu akadividwa into 4 kana kuti akadimburwa kana kuti akaiswa muzvikamu zvinova izvo 4. Tine ye cooking and baking inova iyo yekubika. Tinoita ye gardening inova iyo yokushanda panze inowanzoitwa nevarume. Tine yatinoti caring for family members and pets. Tine yatinoti housekeeping. Housekeeping inova iyo yokuchenesa nokugadzira mumba. Asi besides training, tine zvimwe zvatinoitawo zvinobatsira vanhu vanoshanda mumba. Zvimwe zvezvinhu zvatinoita zvatinoti zvinobatsira ivo madomestic workers sedunga munhu semunhu. Zvinovabatsirawo maybe psychologically. Zvinova izvo, tine team yenetball yemadomestic workers edu inonzi Dwarf Queens. Vanosangana nguva nenguva zvavo vachizorodza pfungwa pamwe chete nekusimbisa nyama vachitamba bhora remaoko. Tinozoita atinoti maannual trips gore rega rega.
Ndezvipi zvimwe zvamunoita mubasa iri zvinobatsira zvikuru sei vasikana?
Tinoita zvakare yatinoti mikando. Mikando muZimbabwe iri very popular especially nevakadzi. Pane mikando yemagrocery, mikando yemari, kana mikando yemudziyo. Ndezvimwe zvezvinhu zvatinoita. Chimwe chikuru chatinoita ndeyo yatinototi yo psychological support, kusimbisana nokubatsirana as vanhu vanoshanda mumba. Vanhu vanopanana mazano kana kuyambirana anenge awirwa nedambudziko anogona kubatsirwa nevamwe vake kana nesu seoffice tinogona kubatsirawo. Ndizvo zvezvimwe zvinhu zvatinoita through association yedu.
Tichitarisa vechidiki, ndeapi mashoko amungada kuti mupe kune vamwe vechidiki ekurudziro?
Basa remumba ibasa rinotarisirwa pasi uyezve rinoita serakashoreka kune vazhinji. Asi tikada kuzvitarisa, basa irori yambutsa vanhu vazhinji. Kune dzimwe nyika ibasa rakakosha rinotariserwa pamusoro rinova iro rinonzi rinodhura zvakanyanya. Nokurudzira vechidiki vasina pekutangira kana vanofunga kuti ivo vakafoera chikoro asi vachikwanisa zvavo kana kutsvaka mamwe mabasa akaita seemumba, vasazeze kana kushora basa remumba. Ibasa rinotogona kuti munhu ubudirire. Mazano vanhu vazhinji vari kubuda vachienda kunze kwenyika vachinoshanda vari semacaregivers kana vachishanda semahousekeepers. Tinoona kuti mabasa iwawo kwaakatangira chaiwo chaiwo omudzi wavo, mudzi wedomestic work. Naizvozvo tinotokurudzirawo vana vechidiki kuti vasarira sebasa irori. Asi zviri nanoshande mumba, pane kuzowanikwa uchitengesa kana muviri wako kana uchiita zvimwe zvisakarurama. Pane vari kunyanyotambura zvikuru vari kufunga kuti havana pokutangira. Unotowana pokutangira ukawana mari yako kana kutobudirira. Tinotozivawo vanhu vakashanda mudzimba vari kudraivha mota mazano, vakava kadzimba dzavo vakaendesa vana vechikoro budikidza nebasa irori.
Kwanhasi togumira pano. Manzwa hurukuru yataita naamai Mendile Ratulusava, avo vakatanga sangano reDomestic Workers Association of Zimbabwe rinobatsira vanoshanda mudzimba. Ndinokutendai vatereri nekunge muinesu muchirongwa chedu chanhasi chevechidiki. Tinokupai zvakare chimwe chirongwa chevechidiki sondo rinouya. Ini ndini Taboka Ncube, ndiri muWashington DC.
Tinotenda zvikuru Taboka. Iko zvino tochienda kuna Tanonoka Wande achitipa chirongwa chinotarisa nyaya dzezvitendero kana kuti religious forum.
Jesu simba rangu, muri
simba rangu, muri simba rangu, munondipa simba.
Jesu simba rangu.
Vatereri, mangwana izuva reChristmas 2023. Tinotenda nyadenga kutisvitsa pazuva iri. Naizvozvo tinokumbira Reverend Dr. David Simango kuti vatipewo mashoko avo pamusoro pezuva iri rinokosha zvikuru, zvatinofanirwa kurangarira nezvatinofanirwa kutenda nezvatinofanirwa kuita. Mufundisi David Simango.
Kwazuva ibaba Hwande nehama dzose, nguva yeChristmas ino tinotenda Mwari zvakare uyo atichengetedza nokutirwira kwese kwatiri. Vamwe vari kunyika dzakasiyana siyana. Vamwe tiri muno munyika yedu yeZimbabwe. Nguva yeChristmas inguva yokuuyisa mufaro, zvipo, kushanyirana kuvana vedu, vabereki vedu navavakidzani vedu. Inguva yokugovana zvipo nokupembera. Inguva yokushanyira vatana vedu, vasharuka vedu, chirikadzi nenherera, kuvapa nokugovana navo zvinhu zvakanaka tichifara. Chinhu chakanaka sei kushanyira mumwe munhu asingafungidziri kuti angashanyirwa, kumupa chipo nokumuona achisekerera kumeso kwake nomufaro. Nguva yeChristmas inopa mufaro kumunhu wese, nokuti tinorangarira rudo rukuru rwaMwari nokutipa kwake mwanakomana wake Jesu Kristu kuti atifire zvivi zvedu. Shoko raMwari pana John chapter 3 paverse 16 rinotiudza kuti Mwari wakada nyika akaipa mwanakomana wake. Saka pano tinoona kuti Mwari haana kungoda nyika bedzi, asi pane chaakatoita mushure mokunge aida, wakaipa mwanakomana wake. Saka rudo runokosha runozadziswa mukuita zvakanaka. Zvino iye Mwari akatipa mwanakomana wake, isuvo tinofanirwa kutenda nechipo chatakapiwa choupenyu, chipo chaMwari chokupa vanhu kuti vave noupenyu husingaperi. Saka kana tikamutenda tinohuwana upenyu husingaperi kuburikidza nechipo chinokosha chatakapiwa naMwari ichi. Ngatichitendei nokuti chakanaka. Zvino sezvo tadzidza kubva kuna iye Mwari, ndinoti kwatiri tose ngationewo kuti tingapananawo here rudo rwakadaro, nokubatsirana nokuva vanhu vanoitirana rudo rwokuona kuti imwe hama yanga ichichema inonyaradzwa. Pakupedzisira ndinoti kune vose vari pamabasa panguva ino yeChristmas, vese vari kuzvipatara vari kushanda, navose vari mudzimba kwese kwese, nevanofamba mumigwagwa vachityaira motikari, Mwari akusimbisei nokukomborerai. Mwari ave nemi, Mwari amire nemi pose pamunenge muri. Navose vari kutibatsira kutepfenyura, vari kustudio 7 nokune dzimwe nzvimbo nokune dzimwe nyika, vanotsvaka kuti nyika ibatsirikane, Mwari ngaave nemi, akusimudzirei pane zvakanaka zvamunotsvaka kuti zviitike. Tinotenda. Regai ndinamate nguva ino. Mwari wedu akanaka, muzita raJesu Kristu muponesi wedu, tinokutendai Baba nenguva inokosha ino, apo tinorangarira rudo rwenyu runokosha rwamakatida narwo mukatitumira mwanakomana wenyu. Komborerai Baba vanhu venyu. Tinonamatira vanofamba kuti vafambe zvakanaka. Tinonamatira vari mudzimba Mwari kuti vawane nomufaro wokurangarira zvamakaita Baba kutibatsira. Mbiri yose nokukudzwa kwose ngazvive kwamuri Mwari Baba. Muzita raJesu Kristu Ishe nomuponesi wedu. Amen.
Hama dzangu, ndibetsirevo kutenda Reverend Dr. Davidis Mango nemashoko avo matsvene awa. Vateereri, mangwana izuva renyu rekufara, rekutenda nokupemberera. Ndinovimba kuti muchafara nemhuri dzenyu zvakanaka, musingakanganwi kuti tisangane zvakare nguva imwe chete iyo pano paStudio 7 svondo rinouya. Ndiri kuVoice of America Studio 7 muWashington DC. Ndini Tanonoka Wande ndichiti vateereri, tinokushuvirai Christmas yakanaka izere nemufaro.
Tinotendawo tanonoka wande uye tinoda kupa kutenda uchikwata cheChrist like choir chine kambo Jesu isimba rangu katinoshandisa muchirongwa chino.
Vanopota namarai chitenga sama tomatis sevamwe asinchabuda pana.
Vanhu vakawanda munyika vari kuchema muimbi wemusambo weAfro Afrojazz Bob Nyabinde aizikanwa nevakawanda nekuti headmaster uya akashaya nezuro kuchipatara cheparirenyatwa muHarare. Bob ainge arwara kwenguva yakareba nechirwere cheshuga chakaita kuti atadze kuona. Bob angave nemakore makumi matanhatu nemasere ekuberekwa kana kuti 68. Akaimba dzimbo dzakawanda dzinosanganisira pane nyaya na chabuda hapana. Muimbi uyu ari kutarisirwa kuradzikwa nemusi wechipiri kukwekwe Central Cemetery. Nako kambo chabuda hapana kubva kuna Bob Nyabinde muimbi akashaya nezuro. Tinoti zorora murugare headmaster, iyo ndo naka ya sia mufi nziyo kambo chabuda hapana. Sezo nguwa edi apera, regai timbo tarisa misore na u jakare. Vamwe vemichova vakawanda vanonzi vawedzera mari dzemabhazi sezvo vanhu vakawanda varikuenda kuzororo rekisimusi negoredzva. Vanhu vakawanda vave kutyira kuti vachatambira kisimusi paboda reBide Bridge sezvo paine vanhu vakawandisa. Vanhu vakawanda vochema muimbi Bob Nyabinde uyo akashaya nezuro ari kutarisirwa kuradzikwa nemusi wechipiri kukwekwe Central Cemetery. Tasvika kumagumo echirongwa chedu chanhasi, ivainesu zvakare mangwana. Anokoneka ine mufaro, ndini wenyu Blessing Zulu ndiri muWashington DC ndichiti murare zvakanaka vateereri. Ndokusiyai mina Gibbs Dube munhau dzeIsindebele. Thank you.
Soku isikati senda baku VOA Ndebele.